Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikunguru 30, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndina mbuya wangu vari parojeko isolation center apo vari kutichema nenyaya yenzara kunyanyisa nekuti isusu hama hatisi kubvumidzwa kuti tive tichikwanisa kuti tivavigire chikafu. Saka chikafu chavari kuwana paisolation center pachona chishoma plus hachitombokwani.
Vanhu vakachengetwa parujeko isolation center kumasvingo voshaya anovapa chikafu. Hurumende yokurudzirwa kudzika mitemo inomanikidza kuti munhu wese abaiwe nhomba yeCOVID-19. Mutambi wegolf muZimbabwe Scott Vincent nhasi afamba zvinodakadza kukwira patafura yemenduru kuma2020 Olympic Games. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Iri kukandira nanyoka mhenyu nekanzuro yemasvingo panyaya yekuti ndiana anofanirwa kupa chikafu varwere veCOVID-19 vakachengetwa parujeko isolation center. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Hama dzevanhu vari kugara parujeko isolation center dzinoti varwere vari panzvimbo iyi havasi kuwana chikafu nguva dzose zvekuti zvinhu zvatonyanya kuipa svondo rino. Nzvimbo iyi inotakura vanhu gumi uye yakapiwa hurumende nekanzuro yemasvingo pasi pechirongwa chehurumende chekuchengetedza vanhu vanenge varwarisa nechirwere cheCOVID-19. Mumwe mugari ane hama yake pachipatara apa ada kuzikamwa nekuti baba gari nekutyira kuti hama yake inozopindwa panguva yakaoma ati varwere vari kuchema chema kuti vave nemazuva asingapiwi chikafu uye hama dzevarwere ava dzisingabvumidzi kuigira hama dzavo chikafu.
Ndine hama yangu iri parujeko isolation center iri kurwara neCOVID-19 asi hama yedu hatibvumidzi kuiona. Asi hama yedu kutikudza kuti izvo hapana kana chikafu chiri chavari kwanisa chavari kuwana. Vari kuunzwa nehurumende. Hurumende iri kutirambidza kuti tishanyire hama dzedu tichidzivingira chikafu asi iyo haisi kukwanisa kuprovhaidha chikafu kuvarwere veCOVID-19.
Mukuru webazi rezveutano mumasvingo Dr. Amedas Shamwat ivo havasi kuziva kuti sei chikafu chiri kushayikwa nekuti chinofanira kubva kukanzuru sezvo iri iyo yakapa hurumende nzvimbo iyi.
Normally vanopiwa necouncil. Kana council isina vanotora from Masvingo Provincial Hospital. Saka ndanisa ndanzwa kuti kune challenge ini bhozi kazhinji kacho kana kusisina tinongototora panobikwa cheku hospital. Chinoindiswa chimwe kurujeko kana kusina chikafu. It shouldn't be a problem really. Kuda pamwe pane pangoita challenge communication I think.
Asi meya weguta remasvingo vakoreni maboke vati harisi basa rekanzuri yavo kupa varwere chikafu sezvo varwere ava vari mumaoko ehurumende. Vamaboke vati kubva pavakapa nzvimbo iyi kuhurumende, hurumende ndiyo yanga ichipa varwere ava chikafu chichibva kuchipatara chikuru chemasvingo General Hospital.
Isu secouncil takangoprovhaidha infrastructure that is mudhuri nezvimwe zviri mukati muchipatara but responsibility yechikafu chevagwere iri kuminister of health padistrict level. Even chero pakagwariwa munhu achinzi unoda kutransportwa kuti auye kunoko kubva kuassuming kuti uri kunana nemamwe achouya kunoko maambulance edistrict anoshandiswa kwete ecity council. Though tinobatsirana sinzi isitinewo health department tinobatsiranawo kana pane panoda kubatsirwa apo nepapo. For example kuti panodiwa kuti manpower kana kuti mota tinokwanisa kubatsira but responsibility yechikafu kubva tichitanga kanzo haina payakambotanga payakamboprovhaidha chikafu.
Hama dzevarwere ava dzinoti hurumende inofanira kugara pasi nekanzuru dambudziko iri rogadziriswa sezvo varwere ava vachida chikafu chinovaka muviri panguva iyi vanenge vachirwara. Mumwe mugari wemasvingo ane hama iri parujeko isolation center uyo asina kuda kudomwa nezita rake ati dambudziko iri rinofanira kugadziriswa nekukasika nekuti upenyu hwevarwere uri huri panguva yakaoma.
Ndina mbuya vangu vari parujeko isolation center po vari kutichema nenyaya yenzara kunyanyisa nekuti isusu hama tisi kubvumidzwa kuti tive tichikwanisa kuti tivavigire chikafu. Saka chikafu chavari kuwana paisolation center pachona chishoma plus hachitombokwani. Neumwe musi vari kutaura kuti ivo vakatombotengwa chikafu nesu ipapo kuti vakwanise kubatsirikana nenyaya yekuti chikafu chiripo chishoma.
Kushayikwa kwechikafu uku kuri kuita panguva iyo vanhu 209 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro mudonhu remasvingo. Hurumende inoti vanhu 71 81 vakafa munyika nezuro uye vanhu 289 vakabatwa nechirwere ichi zvakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava 3421 uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava 500,656 vanhu 331,391 31,371 vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yekutanga pamirioni 1,500,356,556 vakabaiwa nhomba yepiri nezuro vaive 10,249 izvo zvasvitsa vabaiwa nhomba yechipiri pazviuru 93,390. Hurumende inoda kubaya vanhu 10,000,000 munyika mese kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano, Dr. Ruth Labode, vanoti hurumende inofanira kushandisa nzira dzose dzainokwanisa kusanganisira kutara mitemo inosungira kuti munhu wese abaiwe nhomba yecovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kugurukota rezvemari vamutuli Ncube, mushure mekunge vaNcube vazivisa mafambiro aita budget regore rino kusvika pakati pegore kana kuti midterm budget review, Dr. Labode vanoti nhomba dzapinda munyika pari zvino dzinoita kuti vanhu 3,000,000 vabayiwe nhomba 2 dzekudzivirira COVID-19. Dr. Labode vanoti nekuda kwaizvozvo hurumende inofanirwa kushandisa nzira dzose dzainokwanisa kusanganisira kumanikidzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19.
By hook or crook, can we make sure that by December we have vaccinated that 60% that will give us the herd immunity? Even if it means we make it compulsory, whatever we need to do, we need to do it.
Ngationei kuti tashandisa chiro nzira kuti tivaccinate 60%, kunyange zvichireva kuti tinoshandisa mutemo kumanikidza kuti vanhu vabayiwa.
Dr. Labode vanotiwo COVID-19 yaunza urombo hwakanyanya munyika uye hurumende inofanirwa kumbomisa kubhadharisa vanhu muzvipatara zvayo nemakanzuro zvisinei kuti munhu ane COVID-19 here kana kuti kwete. Gwaro richangobva kuburitswa neWorld Bank rinoratidza kuti vanhu 9,000,000 vari kurarama muurombo hunotyisa nekuda kwedenda recovid-19. Munyori musangano remachiremba anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti sesangano havabvumirani nenyaya yekuvanhu vamanikidzwe kubayiwa nhomba, vachiti izvi zvinofanira kuitwa chete sedanho rekupedzesera.
Tinoona sekuti panguva yatiri iko zvino tinofanira kuramba tichitraya kukurudzira vanhu, tichitraya kutaura zvakanaka zvakanakira kubayiwa vaccine re-COVID-19. Tinoona sekuti haisati yava nguva yekuti tinge tava kumanikidzira vanhu kuti vabayiwe, nekuti hatisati ta-exhausta mamezures ese anotrya kukurudzira vanhu kuti vabayiwe vaccine re-COVID-19.
Makambani akawanda munyika kusanganisira hurumende ave kutomanikidza vanhu kubayiwa nekuomesera vaya vasina kubayiwa, izvo zvave kuita kuti munhu wese aende kunobayiwa nhomba. Dr. Matara vati COVID-19 iri kufamba nenzira dzinotyisa zvekuti kunyange munhu aine kodzero yekuramba kubayiwa, kodzero iyi inogona kuzopinza vamwe munjodzi.
Tinenge tichiti une kodzero yekusabayiwa, but dzimwe dzenguva pakazoiswawo matanho ekuti haukwanisi kuaccessa zvakati kunyanyanya kunosangana nevamwe zvinogona zviri zvinhu zviri pamutemo nekuti haisi nyaya yecovid-19 chete asi kunotoriwo nezvimwe zvirwere zvinotonzi kana usina kupiwa vaccine oro kana usina kurapwa chirwere chakati haukwanisi kuti unosangana nevamwe.
Nyika dzakawanda pasi rose dziri kuongorora mitemo yadzo dziine chinangwa chekumanikidza munhu wese kubayiwa nhomba senzira yekudzivirira zvachose chirwere ichi. Bazi rezvemitemo muamerica redepartment of justice rakaita ongororo yemitemo rikabuda nechisungo charakapa muzinda wewhite house kuti hapana mutemo unorambidza hurumende kana makambani kubuda nezvisungo zvinoita kuti vanhu vasatapurirane zvirwere apo vane vari pabasa. Pane tsvakiridzo dziri kuitwawo nenyika dzakabudirira dzekupedza zvachose denda recovid-19, dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzichikurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba katatu sezvo vanhu vakabayiwa nhomba kaviri vari kubatwa zvakasimba nechirwere ichi. Zimbabwe inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vanhuve vakaudza paramende nezuro kuti mwedzi unouya kuchauya dzimwe nhomba mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu uye dzimwe mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu dzichauya muna Gunyana. Mune imwewo nyaya, kambani yeOld Mutual inoti homwe yekusimudzira vechidiki yekurera Ukondla Youth Fund iyo yainge yambomiswa ichatanga zvakare munguva pfupi inotevera pasi peurongwa hutsva. Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvevechidiki, mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muOld Mutual vaIsaiah Mashinya vati homwe iyi yakamiswa muna 2014 sezvo yainge isiri kufamba sezvainge zvakatarisirwa. Homwe iyi yakaumbwa muna 2011 iine mamiriyoni gumi emadhora ekuamerica uye payakamiswa vechidiki vainge vaine zvikwereti zvemamiriyoni mana nezviuru mazana mana zvemadhora ekuamerica. Asi vati zvichitevera danho rokumisa kushanda kwehomwe iyi pakati pekambani yavo nebazi rezvechidiki vakabvumirana kuparadza komiti kana kuti trust yaifambisa homwe iyi kuitira kuti vatange patsva izvo zvave kuitwa pari zvino. Vati trust iyi ine nhengo dzeOld Mutual nebazi revechidiki yakatoumbwa uye basa rayo radzorerwa kumashure nedenda recovid-19. Vamashinya vati bhanga ravo reCabs ndiro richaramba richipa zvikwereti kune vechidiki asi rwendo runo zvikwereti izvi zvichange zvave mumaRTGS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dare reSenate nechitatu rakapasisa Bill reCyber Security and Data Protection Bill iro rakanangana nekuchengetedza mashandisirwo achaitwa madandemutande pamwe nemasaisai senzira yekudzivirira kuparwa kwedzimhosva pachishandiswa madandemutande. Izvi zvave kureva kuti bhiri iri ramirira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaise runyoro rwavo kuti uve mutemo. Boka rePostal and Telecommunications Regulatory Authority kana kuti POTRAS ndiro rinenge richirinda mutemo uyu. Mutemo uyu uchange uchirambidza kushandiswa kwemakombiyuta kana dzimwe nzira dzinoshandisa masaisai kutuka kana kunyomba vamwe, kutumira mashoko anokurudzira kana kukonzera mhirizhonga, uye kutumira mifananidzo yemunhu asina kusimira usina mvumo yake. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu mukuwanikwa pamwe nekufambiswa kwemashoko kwakasununguka. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vanoti havana kunyatsogutsikana nekupfuura kwebhiri iri mudare reSenate sezvo vaine zvavakanga vachipokana nazvo zvavaida kuti zvitange zvagadziriswa.
Isu seboka rinoona zvekufambiswa kwemashoko hatina kunyatsokugutsikana zvizere maringe nemutemo wakapasiswa mudare reSenate. Isu tanga tine zvatakataitomutsvakiridzo yedu. Chekutanga chiri chekuti mutemo uyu wakabatanidza zvinhu zvakawanda, zvimwe zvinene chekuita necyber security. Zvikabatanidzwa mumutemo mumwe chete iwowo hazvipe mutemo uyo kuti ujeke kune zvaunokwanisa kuti uite. Tichitemawo zvakare kuti mutemo uyu une zvawaidzoreredza zvakare zvakada kufanana necriminal defamation, iya yekuti munhu anokwanisa kusungirwa maringe nezvaanenge akurukura kana kuti zvinenge zvaonekwa kunge zvisina kujekesa nyika kana zvisina kujekesa vamwe mune zvakanaka zvatinoti isu aiwa ingadare huru reconstitutional court rakatonga pamusoro pemitemo yakada kudaro yakafanana iri maringe neiyoyo kuti haichaenderana nebumbiro remutemo saka isu kwatiri tichiruda kuona kuti zvakazopasiswa neseneti nezvatanga tataura pamusoro pebhiri iroro mutsvakiridzo yakaitwa nedare reparamendi kuti zviri maringe here.
Ko, kana zvamava makatarisira zvikazosiyana nezvapasiswa neseneti matanho apa yamunozotora?
Kana zvisiri, aiwa matanho akasiyana siyana achakwanisa kuti atorwe kuti mutemo iwoyo haungashande tine mubimbiro remutemo rinopa kodzero kuvana veZimbabwe tizere.
Imi munotarisira here kuwana mukana wekuti muone gwaro iro risati raiswa runyoro nemutungamiri wenyika?
Kazhinji zvavanoita vanoti kana seneti ichinge yapfuudza basa sezvaraiita vanotozotiratidza mushure mekunge purezidhendi vachiuita mutemo paya parinozonzi wava mutemo ragazetwa kana kuti ratishambadzirwa kumunhu wose. Asi chandinoziva ndechekuti dare rekomiti reparamende paraita tsvakiridzo pamusoro pemutemo uyu yakaburitsa zvizere muripoti yayakaburitsa kuti aiwa ruzhinji rweZimbabwe ruri kutaura kuti kudii pamusoro pemutemo uyu nokuti mutemo uyu chimwe chawanga wakaipira uri zvauri maburitiro wanga wakaita ndewekuti boka reportras rangange rakakupiwa masimba akawanda.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano reElections Resource Center kana kuti ERC rakaparura gwaro raro reelectoral barometer iro rinoratidza kuti hapana chati chaitwa nehurumende kubva pasarudzo dza2018 mukushandura mitemo yesarudzo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro resangano ravo rinoratidza mamiriro akaita mitemo yesarudzo munyika nemafambisirwo adzo, sachigaro weERC vaTrust Mahanda vakati mitemo yasarudzo munyika haisati yavandudzwa kuitira kuti ienderane nebumbiro remutemo uye nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana izvi zvisati zvaitwa. Vakatiwo zvichitevera chihwandehwande chakaitwa pamafambisirwo akaitwa sarudzo dza2018 pakaitwa chisungo chekuti sarudzo dziitwe zvakajeka dzichiongororwa navose vanoda, asi izvi hazvisati zvaitwa. VaMahanda vakati nyaya dzekunyoresa vavhoti uyewo gwaro revavhoti rinofanira kuwanikwa pachena, vachiti izvi zvinobatsira kuchenesa sarudzo.
Chimwe chatiri kukumbira kuti chishandurwe ndechekuti zeki pachezvayo rinova boka rinoona zvesarudzo muno kuti rigadzirise mashandiro aro pamwe chete nevashandi varo kuita kuti rirambe riri boka rinoshanda rakasununguka maerano nezvinotaurwa nebumbiro remutemo. Tirikutarisa zvekuti pave zvakare nekuvandudzwa kwemurau yezvisarudzo. Takatarisa inozi Electoral Act, murau unoita nezvisarudzo nezvose zvinogadzirwa pasi pemutemo iyoyo kuti zvose zvikugadzirwa zvigoenderana nebumbiro renyika pamwe chete zvakare nezvisungo zvakasungwa Zimbabwe maerano nezveyakawirirana nedzimwe nyikawo mabumbiro emutemo enyika dzepasi rino.
Vakatiwo mauto nemadzishe havafaniri kupindira munyaya dzesarudzo sezviri kuitika pari zvino, vachiti izvi zvinofanira kupinzwa mumutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act. VaMahanda vakatiwo Zimbabwe Electoral Commission inofanira kutevedza mutongo weMatare ayo akatotonga kuti madzishe haafaniri kutora mativi pasarudzo sezvaari kuita pari zvino zvekuti anoshanda nebato reZANU PF. Matare akatongawo kuti Zimbabwe Broadcasting Corporation inofanira kupa mapato anopinda musarudzo mukana wakafanana wokuzvishambadza, izvo zvisiri kuitika pari zvino. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti havana nguva yekuteerera masangano anoshanda akazvimirira kana dzimwe nyika vachiti sarudzo dzemuZimbabwe dzinoitwa nevanhu vemuZimbabwe.
Chakashata ndechekuti saro zvichemo izvozvo zvouya zvakaberekwa neimwe embasi kana kuti zvouya zvakaberekwa nemadhiplomati asiri wemuno, zvouya zvakaberekwa nemasangano anoti akazvimirira oga. Aiwa, zvichemo zvekuti sarudzo kana paende zvinoda kuvandudzwa zvese zvinotambirwa kana zvichibva kuvana vemuzimbabwe vachitaura zvichemo zvavo zviri genuine.
Mutauriri wemdc tiva Witness Dube vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero EERC vachiti sangano ravo rinoda kuti nyika iite sarudzo dzisina mutauro. Vati vana veZimbabwe vanofanira kugara pasi voronga kuti zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Nyaya yemareform nekuti maelections edu tinoda kuti afambiswe sei inyaya iri top of the agenda. Hatisi kugutsikana zvachose because tinoziva kuti tikaita mamwe maelections pamaconditions aripo izvezvizvi zvichapa dzimhoo makakatamo after the elections kuti izvizvizvi nezvizvi hazvina kufambiswa zvakanaka. Saka tinobvumirana zvachose neelectoral resources center kuti chii zvinhu zvisati zvanaka, asi tinotarisira kuti dialogue ndoichaita kuti mapato ese agone kunge achiisa pfungwa dzavo patebho tobuda nezvinobuda.
Mutevedzeri wemutauri wemdc Alliance vaclifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti zvakabuda muongoro yeERC ndizvo zvinofanirwa kuitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Vanhu vaakufanira kusvika pekuti hazvakwana zvaita ZANUPF zvekushandisa masimba ichibata mapazi ehurumende ichimashandisa zvisizvo kubira maelections. Zvinofanira kuti zvichipera. Ndo nyaya yaitaurwa vanhu vachitaura kuti hapada kuti paite zvinhu zvichinjwe nyaya yemareforms. Ndosaka manzwawo ivo vakaita tsvakirudzo dzavo ERC vachitaura nyaya iyoyo yekuti mareforms anofanira kunge aripo.
ERC inotiwo denda recovid-19 ravewo kukanganisa mabasa esarudzo munyika sezvo hurumende yakatombomisa ZEC kuita sarudzo dzemabielections senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu muNigeria vakaratidzira nezuro muguta reAbuja muurongwa hwainge hwakanangana nezuva reUnited Nations ranhasi reWorld Day Against Trafficking Person. Vanhu vakawanda muChad vakapinda nezuro muguta guru renyika iyi reNjamena vachiratidzira kusafara neutongi hwechiuto huri munyika iyi zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri wenyika iyi vaIdris Deby muna Kubvumbi. Kubva zvavashaya, Chad iri kutongwa nemauto ayo anoti ari kufanobata chigaro cheurumende. Mhuri dzinodarika mazana mana dzakabvuta mapurazi maviri ekwaseke mudunhu remashonaland east muna 2000 dzinoti hadzisi kufara kuti hurumende yakapa vamwe vanhu mapepa ekugara pamapurazi mwedzi mishoma yadarika iyo vakasara vasina kana chavakabata. Thomas Siripasi akashanyira kumapurazi aya ndokuti panyaya inotevera.
Papurazi reGilston nereKimcot 2 kwaseke mudunhu reMashonaland East, pane mhuri dzinodarika mazana mana dzakapinda mapurazi aya pajambanja remapurazi muna 2000, asi kusvika pari zvino mhuri idzi hadzina kupiwa mapepa ekugariswa patsva sezvinodiwa pamutemo. Mumwe mugari vaGilbert Chokuda vati vakamboendesa mazita avo kubazi rezveminda vachinzi vapiwe magwaro anoratidza kuti ndivo vagere mumapurazi aya.
Tapinda muno mugore ra2000 Land Reform Program takagara munomu tichirima mbeu tichigara munomu. Ndipo pakabva pazouya vanhu vekulenzi zvikanzi uyai munyorese master enyu kwamakoni. Takaenda kwamakoni kudistrict kanonyoresa master edu mugore ra2014. Tagara mugore ra2014 takazofara tichiona vanhu vekulenzi vachiuya vachipega minda mugore ra2016. Saka chinhu chakazotishamisa tichigara kudaro mugore ra2018 pane vanhu vakauya vachizviti ma-A2 vava kutidzinga paminda yedu yatakagara kwenguva yakareba tiri ipapo vachiti kwanzi ibvai ipapo. Saka takasvika pakusungisana tichienda kumakoti. Kumakoti kuya kuya zvikanonzi nevanhu vekoti munofanira kunge muchibva panzvimbo apa within 30 days.
Mumwe mugari vafarai mulambo vanotiwo chave kunetsa iye zvino ndechekuti bazi rezveminda rakazopa vamwe vanhu 26 mapepa anoratidza kuti ndivo vave kufanira kudimurirwa mapurazi aya oitwa ma-A2.
Ministry of Lands ngavauye vatiadhiresi vatiudze kuti sei vasina kutipa matsamba ivo vakatifilisa maforms vaakupa vamwe vanhu. Saka tinotarisira kuti izvo vachationawo kwete kutidzinga. Sezvo takatarisirawo kuti muno muwadi ino ward 10 takavhotera councillor, tikavhotera MP, tikavhotera president. The whole of Zimbabwe, hakuna province yakaita seino yakavhotera president na MP na councillor. Saka zviri kutinetsa, haticharara isusu nekuti vanhu vakungotya kungoona mota yatisingazii, vanhu vakutotiza
mahekita zavari kuda.
Mumwe mugari wepakemkoti 2 Vazefana Yambano vanoti mumwe wevanhu vanonzi vakapiwa magwaro nebazi rezveminda vaJerry Chigumbu, avo vanonzi musori mukuru, vanogara vakaredzera vanhu vakawanda pfuti vachida kuti vabve mumapurazi aya. Vachigumbu vakarambawo kutaura nezvenyaya yekunzi vanogara vakaredzera vanhu pfuti, vakati ivo havana kuzoendesa vega papurazi apa.
Aiwa, unoenda kuminist of lands ya
zvekunyora?
Aiwa cha, unoenda kuminist of lands kana kuda kuzvanyaya yemiland, unoenda kuminist of lands, go kuminist of lands.
Mukuru anoona nezveminda mudunhu remashonaland east vafarai maomo vakaramba kutaura nezvenyaya iyi, vakati titaure negurukota rezvekurima richiona nezveminda vaanxious masuku, avo vakati titaure nevekubazi ravo mudunhu remashonaland east. Nhengo yezanu pf inomirira seke muparamende vamunyaradzika Shambe vakaudza Studio 7 kuti nyaya dzekusawirirana kwevanhu vari pamapurazi aya yakatosvitswa kuhofisi yegurukota rinoona nezvinoitika mudunhu remashonaland east, amai Apollonia Munzverengwi. Vakashambe vanoti hapana achave nemvumo yekugara pamapurazi aya sezvo mapurazi aya ari kurongerwa kunzi aitwe mastendi yekuvaka dzimba muurongwa hwehurumende hwekukudza dhorobha reChitungwiza. Ndakamirira Studio 7 kwaseke mudunhu remashonaland east, ndini Thomas Chiri Pasi.
Munhau dzemitambo, mutambi wegolf muZimbabwe Scott Vincent nhasi afamba zvinodakadza kukwira patafura yemenduru kuma 2020 Olympic Games ari kuitirwa kuJapan. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vincent amuka chibhebhenenga ndokurova 2 under 67, ndokwira tafuru yemenduru kubva pachinzvimbo chemakumi mashanu nembiri kusvika pachinzvimbo chemakumi matatu neina. Vincent ave nemapoints matanhatu pasi pevatambi vana vari pachinzvimbo chemenduru yekugumisira yebronze, asi ari mapoints mapfumbamwe pasi paZander Schoffer wekuAmerica uyo ari kutungamira gungano iri ne11 under. Makwiriro aita Vincent aya auya mushure mekunge nhasi akundwa nevatambi vashanu chete mugungano revatambi makumi matanhatu avo vapinda munhandare. VaWellington Chando, avo vanoziva mutambi uyu kubva mumazuva ake kuChapman Golf Club, vanoti chitima chaVincent chasimuka zvekuti chananga murwendo rumwe chete rwekutora menduru.
Ari kutungamira achiri pa 8 under. Saka
chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 ranetsa munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Vanhu makumi matanhatu nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Makundano e2020 Tokyo Olympic Games avhurwa nhasi masikati Zimbabwe iine vatambi vashanu chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelange njabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 30 kuNtulikazi 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Chila esiyitholileyo iyabe singani, it's now a fourth letter. Those are some of the things ezenza ukuthi abantu begcine sebesesaba. Ngele nqane ngomkhokheli aningeke ngiyesela i-community yami ngokuthi kayihambe iyehlaba mina ngingahlabanga.
Amakhansili athi aphakathi kohlelo lokuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa nguhulumende ukuthi benze njalo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo.
Izolo lamhlanje kungathi kuloku ungahlaliseki kuhle komumo, ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizwe kakahle izolo, kube lokutshengisela emathobana
abachayeli labanini bamakhombi batshengisele kobulawayo ngokuvimba amabhasi ezupco ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Country Park bekhalaza ukuvunyelwa ukusebenza. Kuhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo u-Aloti Chuma ihamba leqembu lakhe ele-Gold Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa ngumphathintambo kahulumende obona ngombuso wezabelo umnumzana July Moyo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo. Abakhokheli laba babalisa induna uMabhalane, amakhansila uSobhuku labanye. Ngakwelinye icele idolobho lakobulawayo libikwa lisithi inani lendawo lapho abantu abangahlatshwa khona ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike kumachumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 njalo basadinga ezinye indawo kanye labongi abalikhulu lamachumi amahlanu i-150 ukuqhuba lomsebenzi. Ukhansila ka-Ward 10 unkosikazi Sinikiwe Mudanda uthi ngempela ikhansili isiqoqile amabizo abo njalo phose wonke amakhansile asemukela umjovo we-COVID-19.
Our service delivery as a city is super kancane. We are having our challenges because our staff, council staff members abaningi batholakala be positive, especially bona laba aba responsible for isu, aba responsible for izinto ezehlukeneyo nje, even zona bona laba abayenza ama infumigation and izinto ezinjalo bayatholakala belama bebesebetested positive towards COVID-19. So kube sokuaffecta i-service delivery because uzathola ukuthi abanye sokumele ukuthi baye ku-quarantine for 2 weeks. Maybe abantu abangu-7 and automatically in a department per section masengaba labantu abangu-4 or 5 besiya ku self-quarantine or besiba off duty, automatically i-service delivery yethu isuka ibe phansi kakhulu. So silama challenges anjalo, even to push for ama meetings ethu. We are doing our virtual meetings, but at the same time, through the challenge, maybe a network is in danger. At the end of the day, a participation in corner for the councillors to represent the people is suga ibe ingat iba pants. So ngingathi the COVID-19 is siphambanisile kakhulu sibili njengobukhokheli and njengebulawayo as a whole.
Lithini ngencwadi evela kuhulumende ethi abakhokheli abanjengani amakhansila kuqoqwe amabizo alabo asebejovile?
Isecula esiyitholileyo iyabe singani, it's now a fourth letter ukuthi khona. I think kule statement esinye sake saphuma ukuthi umogona kunobayiwa khona kusabayiwa, asi nguva itasvika yekuto kuti nenge takutona kuti wanzi hauzowani basa kana kuti hauzokwiri zvuko kana kuti into ezinjengazo nalezo. Those are some of the things ezonzi kuti abantu begcine sebesesala. Akungavuyi ngendlela okubuya ngakho sokungani-try the fourth matter. Vele nxa ningumkhokheli aningeke nyetsela i-community yami ngokuthi kayihambe iyehlaba mina ningahlabanga. Kumele nxa bengibuza lami kumbe nxa ngikhuluma nabo lami ngibatshengisele ikhadi ukuthi khona ayiyihlabile. But ngikwenze ngokufuna kwami. Like thina kweyethu i-local authority, ama-councillors, sihlabile sonke except for one enguniversity not yet. But sonke sifongu-21 sahlaba except for one. And it was not a fourth matter. We only did it ngokufuna kwethu, ngokuzwa kwethu ukuthi kumele siyohlaba. Sikhangelela thina imuli zethu, impilakahle yethu, and also the community yethu.
Lowo mkhansila sinikiwe Mutanda ka-Ward 10 eNtumbane koBulawayo, njalo engumgcini sihlale wekomiti ebona ngezempilakahle kuli khansili. Kusenjalo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanye 81, kwathi abedlula inkulungwane ezimbili i-2089 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,656 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi lengxenye yaso 1.5 million. Ukunjalo nje, eleZimbabwe lamukele amanye amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 avele kwele-China izolo ntambama ngesikhathi uhulumende ekhuthaza ukuba asebenze gadalala ukuthenga amajekiseni lawa emaningi ukuze enele umuntu wonke elizweni. EleZimbabwe lithole amanye amajekiseni azinkulungwane eziyisikhombisa 700,000 wohlobo lwe-Sinopharm avele kwele-China. Amajekiseni lawa afike elizweni izolo ntambama ngemva kokuba ilizwe lithole amanye azinkulungwane ezithoba minimbili 800,000 avela njalo kwele-China. Umqondisi wequbula likahulumende libona lo msebenzi wokumelana le-COVID-19 ofisini kamongameli welizwe uDr. Agnes Mahomva ele-COVID-19 Task Force utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukuthi amajekiseni awe-COVID-19 vaccine atholakale lula elizweni ukuze kuqedwe udubo lwaleli gcikwane.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abachayeli labanini bamakhombi batshengisele koBulawayo ngokuvimba amabhasi ezubukho ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Country Park bekhalaza ukuthi bevunyelwe ukusebenza. Lokho kutshengisela kubikwa kuqale ngolwesine. Uhulumende wathi phansi kwemgoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus akusamelanga amakhombi angabhaliswanga phansi kwenkampani yezubukho asebenze. Kodwa abanini bamakhombi basola leli nyathelo okubangele ukutshengisela kwanamhla layizolo. Iphephandaba lobulembu le-site lithi amapholisa achithe ukutshengisela lokho kodwa akwazakali ukuthi kungabe kulababotshiweyo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, yena olandisele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kuhambe njani.
Izolo lamhlanje kungathi kulokhu kungahlaliseki kuhle komumo, ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle izolo, kube lokutshengisela emathobana zwande egaraji lenokuzima kulapho kube lokutshengisela khona bezama ukublokha migwaqo besenza okunengi-nengi. Le Country Park namhlanje sawusabe ngokufanana ekuseni bavuke bavala umgwaqo, abanye befaka amathaya emgwaqweni atshisiweyo bezama ukuvalela ukuthi amabhasi lawo ozubukho lamakhomba ozubukho engahambi. Kodwa-ke amapholisa ananzelele khona okungasondeli kubana avale umsindo, bagcina bekhuphelana amathaya lokuningi njalo. Unganzelele e-Country Park amapholisa ebelekekhona lamhlanje. So-ke yiluhlupho olukhona esihlangana lalo ngabantu bamakhombi. Bathi lokhu bakwenzela ukuthi abasakwazi benzeni, ngoba bona baphila ngokuthi bachove. Nxa sebevayele ekuchoveni abasakwazi baphile bethini, imeto yabo zimile, azisebenzi. Yikho abakhala ngakho, abathi koko abenza behave ngendlela abenza ngayo.
Manje njengenhlanganiso lina libona ungani udaba lonalolu olwamakhombi lungaqedwa njani?
Thina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Association sifisa ukuthi indo zonke nxa zibanjwa zibanjwe kuhle, ngoba udlakela alusiyo into enhle. Kuba lokulimala kwabantu, kuba lokudamejwa kwempahla, kubuye kube lokunye okuhluphayo ukuthi abantu impilo zabo zihambe ngengobana kuyabe sokulodlakela abantu bephathana kuyo. So-ke thina njengenhlanganiso sithi thina uhulumende labantu bamakhombi abadinga indlela yokuhlala phansi bakhulumisane, ngoba sinanzelela ukuthi nxa kungaqhubeka kuyilesi sima sosimo esihle, abamakhombi yebo bale nkulumo yabenhle sibile umnana womuhle ukuthi pho balamakhombi abanye abathenga futhi abanye bayatsho lokuthi amakhombi lawa bawathenga besebenzisa imali zokuboleka emabhenki kuthiwa ngamaloni. So-ke nxa amakhombi ayemasasebenzi bazaphila njani? Lezi muli zavele baziphilisa njani? Njengenhlanganiso vele sesikhulume kaningi ukuthi uhulumende ekazama ukuthi avumele amanye ama-players kweze-transport bangene, kungabi le monopoli. Imonopoli vele yinhle, kuyavumela ukuthi engavumeli amanye ama-players abantu bazikhethele ofuna ugada abesefaka nje imithetho yokuthi lawa amanye ama-players asebenze njani. Lokhu asekubalekeli, kufanele imithetho ube khona okubaqondisa ukuthi basebenze kanje, kodwa uhlu bavale yikho okuhluphayo. Ngoba kathesi lalabana abanye ukuthi abangene kozubukho, asibo bonke abafisa ukungena kozubukho. Uthi umuntu abanjwe ngentamo ukuthi angene kozubukho lawo kuyahluka. So-ke uqeda lolu daba ukuthi uhulumende labantu bamakhombi abahlalisane phansi bakhulumisane kube le ndlela ukuthi ngoba kathesi nxa kujijijwela izimota namabhasi kuyabe kugada izakhamizi zingagcina zilimele phakathi kwalawo mabhasi. Yilo uhluphe esilubonayo esibona ungathi thina kufanele lilulungiswe masinya nje uhulumende. Nxa enguhulumende olalelayo kabona ukuthi lokho kwenzakalayo yinkulumo elethwa yibona ebezezimota, ahlale labo phansi balungise uhlupho lolo ukwenzela ukuthi abantu bonke bahambe ekhululekile kungela muntu esengozini ngempilo yakhe.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli elizweni. Manje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osanda kwenza uphenyo ngokwenzakala kule Afghanistan uthi uhulumende wakulelo lizwe ulakho ukubhidlika ulandela ukusuka kwebutho kwele melika kwele Afghanistan. UJohn Soko ohlolisisa ngokwenzakala kulelo lizwe owaziwa ngegama lokuthi yi-Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction uthi ibutho kulelo lizwe kalizimiselanga ukuvikela uhulumende. USoko uthi uhulumende ubhekane nenhlupho eziningi nxa iTaliban ingenelisa ukugenqula abaphethe intambo zombuso. Uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngezemithetho luthi akumelanga abasekeli boye ngumongameli uMnumzana Donald Trump bahlolisise impumela yokhetho olwenziwe enyakenye emahhovisini ezabelo ezijeneyo. Uhlangothi lolu luthi bephula imithetho abahlolisisa impumela yokhetho abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Luthi akukho emthethweni ukuba abantu abazimeleyo bangene emahhovisini ezabelweni baqale ukubalasa ntando amavoti okhetho oledlulayo. Kwakubandla lama-Republicans abasekela uTrump sebelesikhathi eside besithi babala amavoti e-Arizona nezinye indawo. Abezemithetho bakubeka sobala ukuba uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden kukhetho nyakenye.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokwehluleka kukamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukutsho ukuba bazosizwa njani abampofu phansi komomo wokuhlaselwa yi-COVID-19 lapho esethula umbiko wakhe wendleko zikahulumende waphakathi komnyaka owe-midterm budget review izolo. Intatheli sindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe woluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm budget review, uMnumzana Mthuli Ncube utshele ilizwe ukuba umnotho weZimbabwe uyathuthuka lanxa nje ilizwe libhekane lenhlupho ezilethwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Disbursements to ministries, departments and agencies were generally in line.
Imali eyatholiswa uhulumende lengatsha zakhe bekuhambelana nalokhu owakuvele kuhleliwe lanxa kukhona okumane wahlasela kwenza sakubona kufanele ukuthi silondoloze impilo zabantu kulolu bhubhane.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Godfrey Ndlovu uyakuphikisa lokho esithi akucaci ukuba sizobani oluzotholiswa abayanga iningi kungabaphila ngokuzisebenza phansi kwe-COVID-19 lockdown.
I-budget statement kaMthuli Ncube izwakele kodwa ngibona ukhohliwe ukuthi kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa especially ama-cross-border traders. Bazothini ke njengoba ama-border asavaliwe? Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapho?
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Jafet Moyo uthi uNcube ulombono wakhe yedwa ophambana lokubonwa ngabaningi.
Kanti ke thina ukuze ubone ukuthi umnotho welizwe uba ngcono ukhangela impilo yabantu, ukhangela izizalwane ukuthi impilo yazo injani, bayathola yini ukudla okweneleyo ezibhedlela, bayamukelwa nje okuqondileyo yini kule mithi yini, laba ngabase basebenza kuhulumende bayakhola imali ethe thuthu yini, imali eholwa ngabantu elizweni iyakwanisa ukunceda yini imuli zabo. Yikho okufanele sikube igeji yethu nxa sikhangela ukuthi umnotho welizwe uthuthukile.
Uqhubeke uMoyo esithi li-budget review ayikhangeli lokunganceda abayanga izisebenzi labaphila ngokuzisebenza.
Sibone ngani nguminista okhuluma okungalaqiniso ngokuthi thine sikwaziyo ukuthi inani elifika ku-almost 7 million people ngabayanga eZimbabwe okwamanje. Kusobala ke ukuthi oluningi ke lusebuyangeni. Nxa umnotho welizwe ke ungakhiphi abantu ebuyangeni kutsho ukuthi akuthuthukanga lutho. So akukho esingakubamba esikubonileyo okumunyethwe ke yi-midterm policy ethulweke nguhulumende.
Ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba kutshela uthi kuyadanisa okwethulwe ngumphathintambo wezemali.
Usitshelile uphela uthi basebenzise 14.5 billion le 2.9 billion eZimbabwean dollars. Kodwa siyakwazi ukuthi ule mmoli eziningi ezilambayo khathesi ulabantu abaningi abangakwanisi ukuthi bahambe emsebenzini ngenxa yama-lockdown. Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu ngoba ubona njengani nxa engasinika ama-figures ayokuthi i-economy iyaqhubeka silama-surplus ilizwe lizathapha. Kodwa ingaba yi-surplus njani abantu belamba? Ingaba yi-surplus njani abantu bengatholi uncedo kumbe usizo?
Enye ingcwethi kwezomnotho njalo uMnumzana Lubani Nondo uthi lanxa ukhanya uthuthuka umnotho welizwe kuningi okusamele kwenziwe.
Yebo, siyavuma i-economy izakhula lobe ingasoze ikhule ngo-7.8 lo okhulunywayo. Izakhula ngenani elingaphansi kwalelo. I-agriculture i-contributile sibile ukuthi i-economy ikhule, kodwa i-sustainable na? Hhayi, ngoba singaswela izulu ukuthi i-economy izakuwa nxa ukuthi sifuna ukurelya ngayo i-agriculture. Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism bekuyathiwa siyithululela imali ngoba i-sector kumele ivulwe yanelana i-tourism ilibambeliswe.
Usola indlela imali ye-devolution eyabiwa ngayo uNondo esithi kayilingani ngezigaba ngezigaba.
Okunye kakhulu embonansi futhi silahlekile yikuthi sithe siyenza i-budget loba the senze i-review sinoku sikhohle ukuthi asilingani. I-province ye-Mat North yakobulawayo zaziphiwa imali encane kuma-devolution funds. I-Mat North yakwazi ukuthi yazihawulela ukuhawula-hawula. Yindaba ingafakelwa ngenye imali kathesi kumithembe review abayifakele enye imali ethe xaxungani ifana nelamanye ama-province. Ngoba ngeke ilizwe likhule nxa sichiya amanye ama-province. Ngamanye ama-province salemuva vele ilizwe likhule, okutsho ukuthi it's not sustainable.
Kodwa uhulumende uthi uqhuba kuhle umnotho welizwe njalo ukhangelelwe ukuqhubeka uthuthuka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kangile ezemidlalo. Umdlali weZimbabwe omele ilizwe emdlalweni wegolf kumncintiswano we-2020 Summer Olympics oqhutshelwa kwele Japan, uScott Vincent, ukhuphuke wayahlala kundawo yes-34 ngosuku lwesibili lwalumncintiswano. Namhla udlale ngendlela engcono ukwedlula ngolwesino lapho azithole esendaweni yamachumi amahlanu lambili 52 ekupheleni kwemidlalo eyosuku lakuqala. Kulabadlali abangamachumi ayisithupha abakumncintiswano wegolf wabesilisa njalo abathathu babo yibo abazathola imindulo emaphethelweni. Imidlalo yosuku lwesibili isuke yamiswa abanye abadlali bengakadlali ngenxa yokuba besekulezulu elilombane. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, uGibbs Dube uxoxelo Frederick Ndlovu okhokhela iqula labadlali leziphathamandla zeZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
Belukulanga lakhe lesibili kumncintiswano lo wegolf. Amalanga amane uzancintisana labanye kwamalanga amane. So uma ngusesekhona singathi sesiyafuye kumango lo wegolf awudlalayo. So okwanamhlanje uqede sesingathi was tied kuposition 34 emachumi amabili lane ku field yabantu abangamachumi ayisithupha yama golfers ili umdlalo lo ube ukuwaphanjaniswa izulu ila izulu kube kaba lombane sama ngijana. So kulabanye nje abangisaqedanga, so kusasekuseni sathiqedise abantu tshwana abaseleleyo abangazange beqedise namuhla, sibe sesiqhubeka ngoba ukade kumele vele kwenzakala kusasa. So okwalamhlanje singathi hayi umfana wakomvincent udlale kuhle kakhulu ngoba yena ehlula abanengi akade ncintisana nabo.
Sibona ngani ukanya bechance
bini chayi hlombe sithi hayi nxa ingaqhubeka kunjalo ukuthi hayi kule themba sibili ukuthi singathola ama results amahle ukuthi ukuthi sokunjalo kusasa futhi silomfana ukuthiwa ngoni makusha owe athletics lo wesiqhubu ogijima sithi 100 meters. So kusasa yena ugijima ngo 11:35 ekuseni so kusiya emini enganqoba khonapho engaphuma kwabaphezulu abathathu yabo sethi uzaqhubeka ekuyisigaba esesibili esiyiso esizakwenzekwa ntambama.
Mhm.
Inxa lingakhumbula abadlali bethu bahlanu owaqala owaqala ukungena emidlalweni uwamanzini kodwa ngwesikepe uPeter Purcell Gilpin ukhathagori CND lapha ube kuhit yesibili ukuthi yithi yakuqala leyithi yesibili. Kuyithi yakhe yesibili uthethe ama minutes angu 7 lama seconds ayi 1.72 but ube ngwesine. But ebe ngwesine ube buhlungu ukuthi labana abangene kuyithi yakuqala isikhati yena sithetheyo bese sifithana ukwedlula bonke. Okusithi ukuthi ngawe vele waba lenhlanhla wangena kuyithi 1 uyabe vele be number 1. So kuloko usisho ukuthi kona kona usiqine esiba kuma finals ube ngwesibili ngame nge 7 minutes 3.85 seconds ukuthi ukuthi emdlalweni wonke wema Olympics Tokyo 2020 ube ngu number 20.
UFrederick Ndlovu kwakhela abadlali leziphathamandla zakwele Zimbabwe emidlaleni ye 2020 Olympic Games ubexoxa lo Gibbs Dube ese Tokyo kwele Japan. Uhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo uAlothi Chuma ihamba leqembu lakhe ele Gold Brothers. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Sizwa etabuka eGwanda kodwa ucula ekwele South Africa leli lidlalate lakhe lakuqala njalo lilesihloko esithi Biligirape la Landisa
angiqale ngokubingelela kubalandeli bomculo okholo bonke lapha okufinyelela khona umsakazo. UAlothi uzalwa eGwanda eMphaya ngaphansi kwasobhuku uTheyisi induna engumarubi. Uma sizonyathelisa leli albhamu ngoSeptemba besesilonyaka wonke sisemculweni saze sazoyenelisa ukunyathelisa ngoSeptemba.
Idlalate leli lilengoma esilichumi ezihlatshelwe ngesiNdebele langesiSuthu ezigoqela ethi ngiyabonga baba matshwenyeho lulalina kanye lethi ngizakwazi kanjani. Tenga idlalate lakho balithola njani?
Ngise South Africa eJohannesburg. Umuntu angangifonela kunombolo ethi 060-634-2760 noma awhatsapp. Siya deliver konke lapho umuntu azoba ekhona noma ngaphandle kweJohannesburg.
Ubachiyela wapi amazwi abalandeli?
Ngingathanda ukuthi bantu bakithi kusesimo esibhekane naso isimo se-COVID-19. Ngiyacela bantu bakithi anizinanzeleleni konke lapho enihamba khona, nilandele yonke imigomo nemibandela ye-coronavirus i-COVID-19. Ngokwenza kanjalo sizonqoba. Ngiyanithanda abalaleli, ungathi ningaqhubekela phambili ngokweseseka. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uAlothi Chuma leqembu lakhe le Gold Brothers ngale.
Lo ngumculi womdumo wezokholo osacathulayo Alot Chuma ihamba leqembu lakhe leGold Brothers. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli bawo asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Njengokwaziswa kwabo nguhulumente. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.